Nguva dzemvura dzisi dzemvura dzisi dzemvura tonwa patsine tinomwa patsine baba isemani mumbure nguva dzemvura itso nguva dzemvura Ova tsemvura Sisi tsemvura Sisi tsemvura Dinonwa patsine Dinonwa patsine Ise Maniri mukuru Ati ova tsemvura Ova Semfura Sisi semfura Sisi semfura Konwa patsine Konwa patsine Yesu tombo mukwenga Rinobuda Ndouya kwa Mungu Ishendiswe ndetse Kwa muri Jesu Ini ndinonwa Konwa patsine Shema ndirimubude Ova tsemvura Jesu ndombo mukwenga Rinobuda Ndiye tsime Ndouya kwa Mungu Ishe ndiswe ndetse Kwa muri wo Ini ndinonwa Konwa patsine Vanoshambitswa Vanonwapo Vanocheneswa Vanonwapo Vorurama Vonwapatsine Vonwapatsine baba Vanoshambitswa Vanonwapo Vanocheneswa Vanonwapo Vorurama Vonwapatsine Vonwapatsine baba Oh,
chega o cruzado de mim. Tita. Tita, eu não estou se notando esses adivinhos de Jesus. Ah, eu quero que eu não mata o meu filho. Ah, tá com zico. De que jeito? Já não fica o ouro, mano. Já tá disso, a gente se bate em cima. Pare de mim. Já que eu faço pra você, meu lugar. Desliga a zica, homem. Nem se vai igual a uma casa. Desliga a zica.
Jesus,
nos
sinta
na cada isso. is farmer now. But in this season, we are going to talk and will. I just see that my heart, oh, feed that soul. What a Zara, my angel. Oh, feed that soul.
Amen.
As a person who feed the soul, can't you know that? That is Jesus. Trans a mini Egyptian. The way we see the sun. The way we could have. And the last one. Nima Malek. Tis one. Looks like another one. And that's what I was going to tell you. Trans Mogulay. Hallelujah. And that is the guy that was in the good. I was in the Zopara.
Pakudilo, ada apa voice apa macam ni? Tidak betul.
chakati chibatsire. Darasa chakarasa. Kune chakarasa chiri kuchako baba. Haleluya. Haleluya. Notenda ma zvikuru.
Amen.
Vabisane matoni mbiri. Verse 6. Haleluya. Nofara the affirmation yaanozotedza naye. Haleluya. Chikachigoverenga yaanaika.
Vabisane matoni mbiri. Verse 6. Zvirokwazvo kunyora nenyasha zvichatiteverera mazuva ose upenyu. Ini ndichagara pama Jehovha mazuva namazuva.
Haleluya. Aiziva pazvinowanikwa. Haleluya. Anoti ini ndichagarapo. Handikuti budai henyu endai henyu kumajombe ine ndini. Haleluya. Endai henyu kumabhuraidhi gama dzangu. Ini ndene ndiripo. Waidekutizoziva kuti mune nyasha nengoni dzinotevera upenyu hwavo. Ndichagara muimba yaJehovha. Ndichagara pakuda kwake. Ndichagara panzvimbo yekurangarira. Nekuti ndipo pane nyasha, ndipo pane ngoni. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya. Vana vanzwisise kuti goodness inotaurwa apa yakamira sei. Handiuna nehenye miyoni. Goodness inenge ichitaurwa. Unaku hwaMwari. Handiuna nehenye. Ah, ndatichivaverenga shoma muse. Ndati Mwari. Ndiwo goodness yacho. Handiida. Ndiida. Ndiya ndiyangu. Haleluya. Na Kristu Jesu ndiyangu hama dzangu. Hatidi kuti tifunge mwaka wa 2024 tangirai pa verse 18 chapter 9 that's not our chapter sorry.
Nehemiah chapter 9, verse 18.
Yes, chapter 18.
Kunyangwe panguva yavakazviitira muhuro yakaumbwa vachiti ndiye Mwari wenyu wakakubudisai paIjipita vakakutsamwisai kwazvo. Kunyangwe zvakadaro hamuna kuvarasa murenje nokuda kwetsitsi dzenyu zhinji. Shongo yegore haina kubva pamusoro kwavo masikati ichirega kuvafambisa panzira, kana shongo yemoto usiku ichirega kuvavhenekera nokuvaratidza nzira yavafanira kufamba nayo. Makavapawo mweya wenyu wakanaka kuvadzidzisa mukasamisa miromo yavo mana yenyu. Makavapa mvura kupedza nyota yavo. Makavararamisa makore makumi mana murenje. Vakasashayiwa chinhu. Nguva dzose hadzina kusakara. Uye tsoka dzavo hadzina kuzvima. Makavapawo ushe navanhu. Makavaganhurira nyika yavo. Naizvozvo vakapiwa nyika yaSihoni, iyo nyika yamambo weHeshibhoni nenyika yaOgi pamwe paShani. Mukawanza vana vavo vakaita senyeredzi dzokudenga. Mukavasvitsa panyika yamakaudza madzibaba avo kuti vachapindamo kuzoita yavo. Naizvozvo vana vakapinda panyika vakaita yavo. Imi mukavakundira vanhu vakanga vagere munyika ino, ivo vakanaka. Mukavaisa maoko avo pamwe chete namadzimambo avo navanhu venyika iyo kuti vaite navo sezvavakanga vachida. Vakakunda maguta akakombwa nenyika inefuma. Vakatora dzimba dzakanga dzizere nezvose zvakanaka zvaiti matsina akacherwa neminda yemizambiringa neminda yeorivhu nemiti yakawanda inobereka michero. Naizvozvo vakadya, vakaguta, vakakora, vakazvifarira nokuda kweunyoro uyu.
Nokuda kweunyoro uyu. Haleluya. Haleluya. Pakutanga ataura pamusoro pemhesi yamukwati. Hama dzangu dzinoda nyasha nedzidzo dzaMwari kusizeni yatirikupinda vano. Kunyange patinotanga tinoda nyasha nhoo. Haleluya. Kunyange patinokundikana panoti nyasha dzake nengoni dzake dzinonditevera. Pane ngoni hama dzangu dzinongodiwa dzinongoni. Hanzi vati kune chimwe chimwari iwe ndiwe Mwari wedu wakatikurisa ichipiti. Hanzi Mwari vakangokurutsa mese. Hanzi vakangovawanira nyasha. Vaifanira kuomera vese ipapo. Vaifanira kuparara vese ipapo. Pamberi pacho vazotaura about the goodness of God. Anoti hanzi makaenda vanhu vasati vamboenda kunoita zvekurima hauzonzwisisi. Panodati makasvika pane mavhainiyadzi. Vhainiyadzi haina kuchipa kuigadzira. Kuti ivepo patanga pagoboro. Patanga paiswa zvinoita kuti pave fertile. Patanga paiswa set up yekuti zvitange kumera. Hanzi Jehovha ndakakupai zvapera. Hanzi makapinda mudzimba dzakapera. Hanzi ndakakuitira izvo. Hanzi they revolved in the goodness of God the NIV. Halleluya. Hanzi vaidaita revel in the goodness of God. Vakatapiriwa nekunaka kwaMwari. Uda kutapiriwa nekunaka kwaMwari mwaka watirikupinda. Halleluya. Halleluya. Toda kuona kunaka. The goodness of God. Yakaisa muna 2024. Inoenderana neupenyu hwavo. Ngazvititeve. Zvini overtake musizeni. Hatisi kuzobva pana Kristu. Hatisi kuzobva muimba yake. Hatisi kuzobva pakufuswa naye. Ndicharamba ndiri paari. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life in 2024.
Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Amina pamwana wangu wasinguda kunaka kwaMwari. Musizeni. Kana ndiri ndoda kunaka kwaMwari. Anoita kuti usvike muimba yechenichi. Hallelujah. Hanzi vakasvika dzakagara dzimba wega. Dzine zvese zvavanoda. Vafunga maovheti. Gore ra 2021. Ndovaiita zvavo zvakaipa kufundisa. Vanhu vakasvika kudzimba dzanga dzine masofa. Shika chigara so pasofa je. Swimming pool echekuti chii. Efficient point. Chii. Mune hove here dzekutira uri kuomomoti. Problem yuda mbasa muzvana pauna Mwari. Asi isu Mwari vanotipa uchenjeri wekuwana zvakapera. The goodness of God. Let it follow me. I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Vamwe tingosimuka tingotanga kuprofita kweupenyu hwangu. The goodness and mercy shall follow me all the days of 2024. Baba musita namo Jesu. Kunaka kwenu, kunaka kwenu.
Zemvura Zisi zemvura Zisi zemvura Konwa patsine Dinomwa patsine baba Ishe ma mvura uvatse mvura sisidze mvura sisidze mvura tinonwa patsine tinonwa patsine ise maniri mvura ati uvatse mvura Semfura, sisi semfura, sisi semfura. Konwa patsine, konwa patsine, konwa patsine. Se, konwa mukwenga. Oh, yeah, come on. He said, this way, let's say, come on, riches. He didn't know what. Jesus, I'm